ndo zvatirikuedza kuita sema citizens eZimbabwe. Mufirimenge taona kuti nyika yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Vana vazhinji veZimbabwe vakabuda munyika nekuda kwenhamo dziri munyika dzakasiyana siyana. Kunotsvaga shuvi, kunoshava. Asi takaona kuti hatingangoramba tiri kutiza nyika yedu iyi tongosiyira vashambisa nevamwe kuita hondo yekugadzisa nyika. Naizvozvo takatiuye pamwe tiite mudeme mudeme tibatsirane. Tigobatsira avo vari pagiraundi vari kuita kuti nyika igosununguka. Ive neramangwana rakajeka. Munoziva zvakaitwa nehurumende yeZANU-PF ichibatsirana navamonzura. Vakatora mari allocation inobva kuparliament. Vakatora maMPs, vakatora maresources akawanda aifanhanga ari available kuna vashamisa neopposition. Saka isu takati semacitizens, we should try our best to level the playing field so that anokwanisa tinge achidiwa nevanhu segutsa ruzhinji anga ari anotonga. So ndokusangana kwatakaita pamwe takatanga kuunganidza mari.
Pane bato rezvematokero enyika ramunoshandira here kana kuti muri kungoda kungoita zvenyaya dzesarudzo dzakachena chete?
Isusu hatina bato ratinoshandira, tiri macitizens. Chatinoda ndechekuti pave nejekerere, pave neenzano pamapato ese ari kupinda musarudzo. Saka izvozvo zvinoita kuti tinge tisati takarerekera kudivira vachamisa, nokuti vachamisa ndo vakabirwa mari, ndo vakatorwa zvakawanda wanda. Chinhu chedu ndeche sarudzo yakachena yekuti vana vaZimbabwe vagosarudza zvavanoda, nyika ienderere mberi ichitongwa newaro wakanaka.
Sangano renyu iri rakakura zvakadini? Vamunoshanda navo vari kupi?
Sangano redu rinoshanda nemaZimbabwens ari pasi rose jekerere. Takawandisa, munongoziva vana veZimbabwe vakapfararira. Pane vari kuAmerica, pane vari kuAustralia, pane vari kuEngland, pane vari muSouth Africa, pane vari muno muZimbabwe. Tiri pasi rose. Tinongodikana kuti nhengo yesangano redu kuva mwana weZimbabwe nekuda kuti nyika yedu igomera zvakanaka.
Zvakambotaurwa navachinamasa masvondo apfuura vachiti vari kunyatsotarisisa zviri kuitwa neMDC Alliance kuti isawana mari inobva kunze kwenyika. Zvamuri kuita izvi zvinogona kuvawo zvezvimwe zvakanangwa nazvo here neZANU-PF kuti musabatsira bato reMDC Alliance nemari dzinobva kunze kwenyika?
Tinoziva kuti vachinamasa vanozvitigweta, asi mutemo unovanetsa kunzwisisa. Chiklosi ichocho chavanotaura chinoda kudzivirira nyika dzekunze kupindira kubatsira maelections. Isu hatisi nyika dzekunze, tiri zvizvarwa zveZimbabwe, tiri vana veZimbabwe, tiri kuumba nyika yedu. Hapana chinotimisa, hapana mutemo unomisa izvozvo. Saka zvinotaura navachinamasa, tingangoti kurota kwepwere, hatine basa nazvo. Handinazvo, timise sevana veZimbabwe kubatsira kuti nyika kuti sarudzo dzigoitika pajekerere.
Pari zvino muri kubudirira here? Mati maunganidzawo mari yakati kuti?
Hongu, tiri kubudirira chaizvo. Ende muvenga ari kurwadzwa nazvo, ndosaka muri kuona vari pose pose vachiedza kutirwisa. Vane nzira dzavari kutraya nokutiona kuti tiri kubudirira. Takatanga nekuda kutsvaga 120,000 madhora ekuAmerica kuti tigadzirise mota yavanga vapfuura iye yavachamisa. Takatopedza, takadarika tageti iyoyo, takatosvika pa122. Takatsvaga imwe yeGalatina yatakatsvaga yecheriti 5,000 yaidiwa. Takatokwanisa mari iyoyo, yakatowanika. Iko zvinozvi takatanga isusu kutsvaga 2.350 million yemaelections kuti tionge tine vanga vane mapolling agents kumaraw areas nevoter registration mobilization. Tangova nemasvondo maviri tatanga, asi tatova almost 30,000 kutaura kudai. Ende tiri kuzoona kuti tinosvika mutageti yedu kana kuidarika. Saka budiriro yacho inodadisa kwazvo. Vana veZimbabwe kekutanga vabatana vose vauya pamwe chete, vari kuita kanzatu kanzatu kubatsira kuti nyika yavo ibudirire, ienderere mberi, vasagare senhapwa mune dzimwe nyika, asi vagokwanisa kudzoka mune ramangwana munyika yavo.